Soro yanauza nasi chitatu chikumi 13 2018 murwirengerwa nemi Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Vaimbove gurukota rematunhu vaservi yakasukwere vanowanikwa nedare vasina mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yavakatiza munyika munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakapidigura vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiriri wenyika. Dare repamusoro rinotura mutongo wekuti nyaya yekutenga kwebepa rinogadziriswa gwaro rekuvhotera pamwe neingi ichashandiswa pakuvhota musarudzo dzemwedzi unouya inzikwe nechimbi chimbi. Mutevedzeri wemutungamiri wezanupf uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votsvagira bato ravo rutsigiro kuHarare South neAirport vachiti vanhu vavhote zvisina mhirizhonga sezvo vakaita pavakabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi gore rakapera. Vakuru vakuru vemuAmerica vakashanya kuZimbabwe nguva pfupi yapfuura vozeya zvavakaona muZimbabwe uye zvinofanirwa kuitwa munyika kuitira kuti muitwe sarudzo dzakachena. America inobvisa mamirioni makumi maviri nemashanu emadhora munyaya dzeutano kuitira kuti madzimai akazvitakura asarasikirwe neupenyu uye vana vari kuberekwa vange vaine utano hwakanaka. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kumanomination courts mangwana kwemazita evanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave.